Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemubvuro 2 ndira 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Magonyeti matatu akatakura zvicherwa zvelithium anobatwa nemapurisa paBide Bridge Border Post achiedza kubudisa munyika zvisiri pamutemo chicherwa ichi. Mumiriri weZengeza West vaJobs Kala vakanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vape kurwara zvakanyanya. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinoti mutemo unofanirwa kutevedzwa muhurukuro pakati pehurumende nevarayiridzi nevashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa nezuro akabata magonyeti matatu paBide Bridge Border Post anonzi anga akatakura zvicherwa zvelithium zvaiendeswa kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Magwaro akatambidzwa kuvakuru vepaborder anonzi airatidza kuti marori awa anga akatakura zvicherwa zvemanganese asi iwo akatakura lithium. Magonyeti awa anonzi ndemurume anonzi Bernard Tafadzwa Munangagwa. Zvondorapera, hurumende yakazivisa kuti kubudisa munyika lithium isati yacheneswa hakubvumidzwi ichiitira kuti nyika ikwanise kuwana mari zhinji kubva pachicherwa ichi, icho chava kudiwa nenyika zhinji panguva ino. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti chicherwa chelithium changa chichifanirwa kupa mari zhinji kunyika kuti ibetsere kusimudzira zveupfumi, vachiti sekuona kwavo nyaya iyi ichangotsakatika sezvakaita nyaya dzegoridhe nemangoda.
Zvinongoratidza ndechekuti lithium yatawana muZimbabwe unofanira kunge uri mukana zvekare wekuti nyika iwane pundutso uye iwane mari yekusimudzira ikonomi. Lithium iyoyo ichangoenda nenzira imwe chete yemadiamonds ekwamarange yegoridhe rimwe rakabatwa rina ana Henrietta Rushwaya paairport. Zvinhu zvinoratidza kuti Zimbabwe inyika yakapfuma ende zvekare macitizens havasiriwo problem. Uye zvekare law enforcement iri kuita basa rayo, ndosaka muri kuona iye Munangagwa iye akabatwa achidavidza kubuda paborder, vana Rushwaya vakabatwa paairport. Zvinoratidza kuti law enforcement yemuZimbabwe yakadzidziswa basa ravo kuti variite neunyanzvi.
Saka chatingati chinonetsa apa chii vaMaguhu?
Chinovakanganisa mapoliticians ndo vanhu vanodzorera nyika kumashure. Saka iko zvino tinenge takuda kuti tione kuti Munangagwa iyeye kana chiri chokwadi kuti anohanza anonzi Bernard Munangagwa achaitwa sei, judiciary ichaita sei, nekuti statutory instrument yakataura kuti vanobuditsa lithium zviri pamutemo vachasungwa. Inotaura zvekare kuti patori nejail sentence. Saka kana tiinyika iri serious, munhu iyeye anofanira kutonopika jeri ndokuti vamwe vagotya. Asi zvikaita sekuti idambe rekuti munhu anobatwa achida kubuditsa upfumi hwenyika zvisiri pamutemo, gare gare wonzwa kuti aapiwa bheiru, gare gare mhosva yacho yeraswa. Zvinongopa vanhu vese rezinesi rekuti upfumi hwemuZimbabwe hunongotorwa uchingobuda uchienda. Asi dzimwe nyika dzakaita sana Botswana, our neighbor, hakuna zvakadaro. Ndosaka madiamonds ekuBotswana ari kuita kuti nyika iyoyo iwe rudadiso Africa yese. Isu hwedu hupfumi zvinyadzi zvega zvega zvekuti inyika ine zvese asi hapana chatiina cho chinobatika.
Vamagu, Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe inoti iyo yanga yakatarisira kuwana mari inoita 3.7 billion US dollars kubva kuzvicherwa, asi yakatadza kusvitsanya kwepa 3 billion chaipo. Chii chinokonzera izvi? Isu tichiziva kuti Zimbabwe ine zvicherwa zvakawanda, chii chakatadzisa kuti iwane mari yakapfuura 3 billion?
Dambudziko redi guru huori ndiwo mukondombera waparadza upfumi weZimbabwe, icorruption. So corruption inotangira pakupa vanhu malicense kuti vamaine. Vanhu vatiri kupa marizinesi kuti vachere zvicherwa zvedu makoronyera, makorokoza vazhinji vacho vari kubva kuChina, asi mainvestor macriminals. Ende vasvika muno vari kubhadhara mari resource rents, corruption fees dzavari kubhadhara kuma leaders kuti vapiwe access kuma resources zeZimbabwe. Saka vanhu ivavo nekuti vanouya kuburikidza neuori, vanochera kuburikidza neuori, vanobuditsa upfumi hwenyika kuburikidza neuori. Ndo saka iwo matrucks amuri kuona ari kubatwa ku Bait Bridge. Akawanda matrucks ari kubuda through all our borders, yekuti vanhu vanofonerwa kubva kuHarare kuti siyai truck iroro ribude. Saka hakuna nyika ingafe yakabudirira chero tikanzi tawana maminerals ese anodiwa pasipano, hatife takabudirira as long as the leadership vachiita madeal akaora anobhenefita iwo nemhuri dzavo kwete nyika. Ndo dambudziko number one. Number two, totarisa nyaya yekubuditswa kwemaminerals acho kuti maborders edu hatisi kunyatsa kutaitena maborders. Zvinhu zviri kungobuda ende zvodzoka futi kunyaya yekuti tine mapowerful politicians vari kuti zvangu hazvibatwi. Iroro idambudziko guru. Chechitatu, tiri kutarisawo nyaya yekuti maminerals kuti awane value anofanira kuitwa tingati value addition. Tinofanira kuprocessa maminerals munyika ndokuti tiwane pundutso yakanyanya. Pari zvino tiri kungotengesa maminerals edu ari in raw form, saka anozokwanisa kugenerate wealth akunze kwenyika abuda muZimbabwe. Ndingati ndiwo matambudziko andinoona ari kunyanya kuita kuti Zimbabwe ichere zviwanikwa zvakawandisa asi pasina chinobatika chiri kuwanikwa munyika.
Avo vange vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunare kwaMutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubva kumapurisa, asi zvinonzi magonyeti matatu awa ari mumaoko emapurisa uye akachengetedzwa nemauto. Vamwe vane tarisiro yekuti mukupinda kweZimbabwe mugore dzva zvinhu zvichaita nani mugore ra2023. Asi imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nyaya yesarudzo dzichaitwa gore rino ndiyo ichatadzisa kuti zveupfumi zvigadzirikane munyika. Muzvinafundo Masocha vanoti mirishonga panguva yesarudzo ndiyo ichakanganisa zvinhu zvose munyika zvokuti kusimuka kwemabhizimisi kuchakanganiswa zvakanyanya. Vanoti hurumende inofanirwawo kubetsera vanhu kumaruwa ichivapa ruzivo rwokuzviriritira kwete kuvapa chikafu panguva yesarudzo chete.
Chandinoona mberi uku ndochokuti kuufumi hweZimbabwe pamwe chete takabatanidza nematongerwo enyika zvichange zvine kakurema mukati. Tinonatoziva isu kuti panotanga gore poga poga pane inonzi January disease vanhu vanenge vakachona, asi tichitoredzera muna 2022 kuti zvinhu zvanga zvakaoma zvicharamba zvichioma zvekare, nokuti zviri kuomesa ufumi hwenyika yeZimbabwe pamwe chete nedzimwe nyika dzose. Zvichiri kungokurumbira zvakaita izvo se hondo yekuna ana Ukraine uko COVID iri kubuda nokuna ana China uko zvekare uori hwemuZimbabwe hakuna kunge hwambosvika pa pokuti tingati hwava nani zvinoreva kuti ho kuri kudzikamidzi uori hwemuZimbabwe uori hwoko kure kuchidya hufumi hweZimbabwe. Saka mugore ratakatarisa iri tinoona kuti kana takuzoenda kumacampaign kuya uku vanhu vanenge vajaira kuvhiringana nenyaya dzepolitics zvatagara tichikurudzira kuti handizvo zvakanaka mukugarisana mukufambisa ufumi mukutonga nyika kuvhiringirana maelection chaiwo chaiwo kuita sokuti ndo kupedzisira muupenyu hwedu.
Saka kana makatarisa zvamuri kutaura izvizvi kuri mataura nyaya dzesarudzo nenyaya mamiriro akaita zveupfumi munoona sokuti zvichachinja here?
Handioni kuti zvichachinja muzvakanaka, ndinoona kuti zvinochinja muzvakaipa, ndingatini mukuoma kuomeserwa kwoufumi muZimbabwe vanhu vachinamo ichiwanda. Ndo maonero andiri kuita, nokuti kana takuenda kumaelection vanhu vachavhiringana mukuita kwavo. Nyika inenge ina vanhu vanovhiringana political violence iyeyi haibudiriri, nyika iyeyi inocreata nhamo kudarika maguta. Saka takatarisa mberi kunoenda uku zvekare maelection achatora mari yakawanda yehurumende yaedero ichishandisawo kwainoshandisa, asi maelection anofanira kuitwa. Tozotarisa isu kuti ufumi hweZimbabwe hunowanza hwasumukira chaizvo nokunge kwaibva kwanaya zvakanaka. Manzwira atiri kuita ndirokuti asazvanatsokujeka pachena kuti vanhu vachakohwa here muzvokwadi. Zvekare nyaya yecorruption yandataura iyi uori hatimbohwi kuti yava nani, chatinohwa chete ndechekuti iri kukurumbira. Kukurumbira kwayo iko kudzasa ufumi hweZimbabwe, kuomesera vanoshaya. Unoshaya ucharamba achishayisisa, unowana unenge acharamba achiwanisisa, asi nzira dzokuwana idzodzo dzinenge dzina maquestion mark mukati. Saka savanhu veZimbabwe vazivana vazvitonga kwamakore anosvika makumi mana namaviri, ngatichidzidza nzira yekutosumudza ufumi hwedu sei, takabatana sei, tichinatsokuita maprograms anonyanyobetsera varombo vokumisha uku ndo kune majority dzakawanda dzokumusha. Tinoziva zvedu kati akuenda kumaelection vanhu vari kumaruzevha kumusha uko vachachevukwa kunyanya nezanupf nokuti ndo kwainonyanya yahwina ikoko. Tinoona zvekare kutohwa kuti veopposition vatoenda kumusha tonobetsera vanhu, asika kupa vanhu chikafu chamahara handiko kuvadzidzisa kurarama voga. Makore anoenda mberi ngavave nezvidzidzo zvavanopuwa, kana kupfuwa huku, kana kupfuwa kana kuharvesta kuyawo kumvura vachizokwanisa kupfuwa hove nezvimwe zvakadero. Saka tinoona kuti kumaelection tinonyengera mavoters. Mavota anonyengerwa api? Wazvikafu vovhota, kana vavhota vokangamwikwa vachikona kudzidziswa rudzidzo kutozviburisa sei munhamo yatiinayo.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Mumiriri weZengeza West vaJob Sikala vakanyora tsamba vari mujeri rechikuru B vachiti vave kurwara zvakanyanya, vachiti vanovimba kuti hachisi chirwere chegomarara. Vasikala vakasungwa muna chikumi vachipomerwa mhosva yokupesvedzera mirishonga mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo, vaziyambi ziyambi kana vakuru vemajeri. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere.
reCCC tirikutadzika zvakanyanya nokuda kwavasikala, nokuti pari zvino vane 201 days vari mujeri vari mustokis. Vari mujeri kudaro ijeri rekuti munogara vanhu vakatotongwa nekare, kuti vakaponda vanhu vakarepa nezvakadaro, makonditions acho haana kunyatsomira zvakanaka. Saka naizvozvo tiri kuti vasikala vasati vatongerwa nyaya yavo vanofanira kuva vachiwana bail sezvinotaura constitution, asi varimo mukati. Ndosaka vari kuzosvika pakurwara. Chirikutsinetsa zvakare ndechekuti vanhu vari kuya kuzova vakachira vangave magweta vangave ana chiremba hama dziri kurambidzwa kupinda kunovaona chiri icho chimwe chinhu chiri kutsinetsa setriplec
vari kuti vari kurwara vakwanisa kuona chiremba here uye muri kupa kurudziro yekuti kudii kune vemajera
patambotaura nehama dzavo vanga vasati vakwanisa kuona chiremba asi magweta ava vari kufambira nyaya yacho kuitira kuti vazokwanisirwa kunzi vaone chiremba wavo sezvinotenderwa nemutemo asi kuenderera mberi kwepersecution iyoyo kana kumbunikidzwa ikoko and tinokurudzira vekujeri ikoko kuti aiwa munhu ngaangopiwa kodzero dzake ngavasatarise kuti uyu munhu weTriple C munhu wechi munhu ngaangopiwa kodzero dzake sezvakanyorwa mutemo
vari kuchema-chemawo kuti dzimwe hama dzepedyo dzinenge dzavarasa mungati sebato muri kuita here zvinotarisirwa vamwe vanga vachiti havasi kuona bato vatungamiri vebato vachiratidzira dzimwe nguva vamwe vanenge vasingauye kuzovaona paunoya kudaroko
asitivosiso taedza nepatinokwanisa nsho makaona vese kubvira pane mukuru chaiye vanafuchamisa vese vana biti vana kota vakuru vese vari kuenda zuva nezuva kumatare vari kuenda kujeri ikoko vari kufambira even kuti magweta azowanikwa ndofunga munoziva pakazouya vana advocate mtofu nana harisi mukomo nemagweta makuru vese ana Beatrice Muteswa ibato rese rinenge richibatanidza zvese izvozvo kuti zvivepo uye tinoziva kuti panguva yakasungwa vanhu vekunyatsine bato rakamhanya-mhanya zvakanyanya kuitira kuti hama dzacho dzinge dzakachengetedzwa zvikoedza nepatinokwanisa asi chikuru ndechekuti matare ngaateze mutemo
mutauriri webato reTriple C muzvare Fadzai Mahere vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanoti mutemo unofanirwa kutevedzerwa mukuitwa kwehurukuro pakati pehurumende nevarayiridzi uye nevanoshandira hurumende vaGundani vanoti varayiridzi havana unovamirira munyaya dzemihoro nezvichemo vachiti simba rekuchinja zvinhu riri kudivi rimwe chete vaGundani vanoti varayiridzi vakaita hurukuro pachavo vakabuda nechisungo chimwe chete chekuti paitwe rimwe sangano idzva rinofambisa zvichemo zvevarayiridzi pachiteverwa mutemo wenyika
varayiridzi vemuno muZimbabwe vashandi vashandi vose vane kodzero yokuti mari yavo uye mashandiro avo ange achibva mukutaurirana neprocesi inonzi iyo collective bargaining zvino tiri kuona kuti collective bargaining kodzero yecollective bargaining munyika muno yoita kunge haisi kunyatsofamba zvakanaka collective bargaining inofanira kunge yakanyatsotsigirwa nemitemo yakasimba inoita kuti ukama huripo pakati pemushandiri anova hurumende nemushandi anova murayiridzi kana mushandi wehurumende zvinge zvichifamba zvakanaka
zvamuri kutaura izvi zvinotsigirwa nei vaGundani
tikatarisa isusu tinoona kuti constitution yedu yomuno munyika constitution yakanaka chaizvo uye ine painopa varayiridzi nevashandi vehurumende kodzero iyoyo inonzi yecollective bargaining nekodzero yokuti vashandi kana vasina kugutsikana vanokwanisa kuti vaende kustrike kodzero idzodzo dzakanyatsopiwa mubumbiro remutemo rinova iro constitution yedu yomuno muZimbabwe asi tikatarisa kuti mamiriro akaita mitemo nemashandiro emuno muZimbabwe pane mutemo weNational Joint Negotiating Council wakaisa National Joint Negotiating Council rinova iro dare ratiri kushandisa pari zvino kuti ribuditse kuti kodzero dzevarayiridzi nevamwe vese vanoshandira hurumende maringe nenyaya dzemari uye kuti vanoshanda sei ndiro dare iroro rinobuditsa zviro izvozvo asi maonero ataakuita ndeyekuti makore akawanda apfuura mushandirwi anova hurumende akungoti zvaanoona zvakakodzera iye semushandiri ndozvaanosvitsa kuvashandi, zvisina basa kuti vanyunyuta sei, zvisina basa kuti vakumbira sei, hurumende ndiyo inongozoita maonero ayo iyo iri yega. Ndokusaka mainzwa kana maiteera nyaya dzedu dzataitaura kuti pave neunilateralism yokuti divi rimwe chete ndorinongoona kuti zvakakodzera uye zvatinokwanisa uye zvatinoda kupa vashandi ndezvipi.
Saka chii chamava kuona sevarairidzi?
Kana takazvitarisa isusu, divi redu isu sevashandi takatorongana, tikapedza kurongana, munoyeuka makore mashoma apfuura maakuziva kuti pane sangano rinonzi ZICOPSU rinobvira kuti Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, rine mapazi akasiyana-siyana. Isu vekueducation tine mafederations edu ekueducation arimomo. Vamwe vashandi vehurumende vanoshandira mapazi ehurumende akasiyana-siyana varimowo, vanoshandawo kudivi rehutano varimowo imomo. Saka naizvozvo isu tatopedza kurongana. Chasara ndechokuti hurumende vachipedzisa basa iri kuti vachiisa mitemo inogadza dare ratinofunga kuti ringapiwa zita ripi zvaro asi richiita kuti collective bargaining kodzero iyi izadzikiswe. Rinogona iro kunge richinzi Civil Service Bargaining Council kana zita ripi ratinenge tabvumirana.
Izvi zvingakonzera kana kuunza chii chisipo iko zvino?
Izvi zvinotipa simba tese hurumende semushandirwi nesuwo vamatrade union nekuvarairidzi nevashandi vese vehurumende, zvinotipa simba rakainzana nokugadzirisa ukama hwedu kuti hunge huri ukama hunoendeka, kuti zvisungo zvatinenge tabuditsa zvinoenderana nenyaya dzemari, zvinoenderana nenyaya dzemamuma conditions of service sevashandi vehurumende zvinge zvichiendeka. Saka naizvozvo isu tiri kuona kuti makore afamba, constitution yedu yakanaka ndeya 2013, uye tinoyeuka kuti pane rimwe basa ratakatoiita tichishanda pamwe nehurumende takanangana nokuti collective bargaining council iyi inge ichigadziriswa, asi gore ra22 rasvika pakupera. Zvino tafunga kuti isu regai timbosvitsawo nyaya iyi kumatare. Vematare ndo vanoziva kuti mitemo nemaprocesses nemaprocedures akasiyana-siyana zvingafambiswa sei.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro kuti tinzwe divi ravo. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, dare reparamende raumba komiti yekutarisisa gwaro rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pekuganurwa kwematunhu achazoshandiswa musarudzo kana kuti delimitation report. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Fara, happy happy new year. Tapinda mugore dzva isu tato kumhanyira kunofa amene nemi vana jonga muchiri vanana ndoti happy happy new year kuvana vangu navazukuru vose tasangana muswero gore rino tiri kusangana pamwe chete ndiri kuyoko munditarise kuti ndiri kuuya muna January imo.
Pastudio 7 mamuka sei makadiko, tinofara zvose. Happy new year, happy new year, happy new year. Pastudio 7 vana mukoma jonga makadiko, vana sister mave makaita wani apo, tinopona chose, tinofara we, tinofara, tinofara. Makaidya senyu ye, happy happy happy. Tinokwazai nemufaro gore rino. Patipendulo venhau dzechokwadi makadi henyu, takapinda zvakanaka kuno South Africa. Taito kuna matiraivu kutidawe mapinda wene goreja shune shakanaka ama bedu Wese wukama pa studio 7 tino wakwa santichitine goreja Dini wenyu mutiriri mkuru pa pritori ya uya Wamuno ziwa
Ngura pira ino nanga kwa ima ipo mza kwa nzikuru ino uya tmingeja wa kuexporta energy Maireva energy magetse ireka kuti maireva energy mutodi kuti maireva energy mambodzi maiyadzireva chiche kuimini pamaiti kwai inenge takuri exporta energy iyo nyika ina itori na magetse achizvizvi maiyadzireva energy yepye ichaiko kuti maireva energy mutodi kutoita kumwe exporta apa mwakunoridza rumba kudierasika nekuti zvemagetse zvazvi zvenyisha kungotaurawo zvako kwevanhu vanongotemba havo kuti nyange vakanyepa masoja anenge akangovamira nawo havo anenge angomira nawo nyange vachinyepa free education iri kupi iri kupi maamakore mangani nzvimbo tikwa free education roll out next year bitway taneta nenhema dzenyudzi chivomirai kunyepera vanhu kana zvaneta zvinani mugare makanyana
Zviri kutaridza kuti zveshuwa zano kwefu haina kana zviri kutarisira kushandura muzimbabwe pane mamiriro akaita munyika yedu semaonini tiri kuzviita hapana kana shanduro iri kutoda iye iri kutoda kuti zvinhu zvigare zvakangodaro semagariro azvakaita nekuti ipapa murikubvunza ana mugwadi iwaya zvavari kutopindura nezvamunotarisira kuti vachapindura zvine shanduko reremangwana kana remwana wezimbabwe munyika yezimbabwe hapana kana na1 chimwe chacho chavapindura ipapo kutaura zvekuti zvanzi gore rapera tofambe zvakanaka mugwagwa chichichi mugwagwa every year tinogara teingokurudzirwa kuti tifambe zvakanaka mugwagwa asi nekuti nyaya iripo ndeyekuti tiripopa kuti tizwe kuti vanii chavanofanira kushandura pamavhoti ari kuuya ari kutevera munyika gore ratabata iroyo havana kana ne1 chaabudisa ipapo chimwe zvacho chaabudisa ipapo hapana asi ari kutaura zvekufamba mugwagwa ndimaona tarisai muone kuti triple c apa pakubvunza kwamaita yabudisa chokwadi chezviripo tarisiro yerainayo nevana vezimbabwe pagore retiri kubata 2023 yetaanaro 2023 saka maona kuti pane vari kutarisira kushandura magariro emuzimbabwe pane vari kutarisira kuti zimbabwe yaigara ikangodaro saka ipati inotiuraye mahara chaiko chaiko ini inoitwa mozisi mabanda tichibva pachipinga
tinoti makorokoto negore idzva ratapinda ra2023 takungonamatirawo mwari kuti dai mhirizhonga dzaita shoma mhirizhonga dzematongerwo enyika dai dzaita shoma nekuti kodzero yemwana wese wezimbabwe kuti avhotere paanoda zvisina kumbunyikidzwa kana kurohwa tinoti murambe makachengetwa vashamarari vose vestudio 7 tinoti nemakorokoto egoredzwa vashamarari vose vestudio 7 nevateereri ndatenda
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi magonyeti matatu akatakura zvicherwa zvelithium anobatwa nemapurisa pabite bridge border post achiedza kubudisa munyika zvisiri pamutemo zvicherwa izvi mumiriri wezengeza west vajob sikala vakanyora tsamba vari mujeri rechikurubhi vachiti vave kurwara zvakanyanya rimwe sangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe teachers association rinoti mutemo unofanirwa kutevedzwa muhurukuro pakati pehurumende nevarayiridzi nevashandi vehurumende tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande